ndakata ora kuti ini I'm a constitutionalist. Kambo zvo. Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo neumbira mutemo ndinotevedza chaizvo chaizvo. Zvakarezve ndinomwe wakarinyora. Avamutavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore aaboda handiti ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu vezivo kana yapera kuchaya mazotora ndima dzavowo hazviwa. I'm in my second term and I already know the death rate and the Baba Chikaru. It was not in 2020. We are so, can I put my money on Funga? I'm free to go. As we see those roof, Baba.